Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, mbudzi 1, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yeboka revechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vanopambwa nekurohwa pamwe nekutotywa zvakaipisisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokurudzira kuti makanzuro aite basa nemazvo kusanganisira kuchenesa maguta senzira yekurwisa zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Mutungamiri wesangano remigodhi reZimbabwe Miners Federation, Henrietta Rushwaya, anowanikwa aine mhosva yekuburitsa munyika goridhe rinorema makirogiramu matanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yeboka revechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC uye vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vapambwa mambakwedza kumba kwavo kwavanogara kuMeborin muHarare vakarohwa nekutotywa zvakaipisiswa pamwe nekubayiwa nejikiseni risingazivikani kuti nderei vasati vasiya vakandwa kuChristian Bank kumugano weHarare neMazowe. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vangadziore vakwanisa kushambadza chiitiko chekupambwa kwavo kuburikidza nekavhidhiyo kadiki diki kavakwanisa kutora izwi ravo richiratidza kutya kukuru vachitandaniswa nemumwe murume anga akabata pfuti yehondo kavakanda paFacebook vachiti pane vari kuvatevera. Mukoma wavo vaDanford Ngadziore avo vanova kanzura weward 16 muHarare vati munin'ina wavo apambwa nevavanofungidzira kuti vasori.
Vanhu vatinofungidzira kuti mastate agents vakaenda kumba kwaMP takuzoma Ngadziore nesuro anova munin'ina wangu kuMeborin vakasvika ngwanamwana vaanogara naye ipapo zvatidokuona vatakudzwa Ngadziore ane chikwereti kubhengi somakusenisei ndobva afonera mota yakumutora kuseriso abuda nekuseri asikatozivi kuti vanhu vese vanga vatokomba the whole area paada kumutiza ndobva vamubata.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nezvekupambwa kwavangadziore, imwe nhengo yebato reCCC vaAmos Shibaya vati zvaitika izvi mabasa eZANPF.
Munyika muno maite mabhinya, munyika muno maite materorist. Chihurumende cheZANU chinoziva kuti havana kuhwina maelection akapera musi wa23 August. Vava kungoti munhu wese weCCC vari kuzvindikita vachirova vachikidhinepa. Zvaitiwa muzuva ranhasi honorable MP vedu takudzwa Ngadziore vadzingirirwa nevanhu vakabata zvombo vakabata maAK-47 vakavakidhinepa vakavaponda vakavarova vakavazvindikita vakavatocha vakasiya vakura hembe ndokuvakanda kumazowe.
Asi mushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwamashoko muZANPF vafarai marapira vati ivo sebato havabvumi kuti pane zvekupambwa kwevamapato anopikisa munyika.
Chatinoziva ndechekuti vakomana vekumapato anopikisa vanogara vachigadzira tumavhidhiyo tavo tenhema vachinyepa kuti vatogwa vaabdhaktiwa tozoona vanhu vachibuda pamavhidhiyo vari pamachikenini. SeZANUPF hatizvitendi kuti pano maabduction akadaro ari kumboitika, asi mapurisa ngaangoita basa ravo, ngaateerere nyaya idzi kusvika kumagumadzo.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vati ivo havana chavanoziva nezvekupambwa kwavangadziore. Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vati kupambwa kwavangadziore kunoratidza kusagadzikana kuriko munyika mushure nesarudzo dzegore rino dzinonzi nevamwe hadzina kufamba zvakanaka.
Hazvidikana muchinge maabva kuita sarudzo sezvo takaita izvi. Munotarisira kuti mushure mesarudzo vanhu vanotanga kubatana. Munga muri mapolitical parties vanhu vanenge vakadivide vane maprimaries. Kana zvapera izvozvo vanotanga kubatana.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObet Masaraure vashorawo kupambwa kwavangadziore. Vachiti vanofanira kuchengetedza vanhu havasi kuita basa ravo munyika.
Kurohwa kwavo kunotiratidza kuti security sector yedu iri kuramba ichiwedzera kushanya nevanhu.
Bepanhau repadande mutande reZim Live rinoti varume vari muvhidhiyo yatorwa navangadziore vasori vanoti Nicholas Kajese naAbrahama Pasi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revarume ava pataenda pamhepo. Hakasi tokutanga kupambwa kwevanoita zvematongerwo enyika vakaita savangadziore. Mwedzi wapera imwe nhengo yeCCC uye vaimbove mumiririri wemabhuku Tafara vaJames Chidhakwa vakapambwawo vakakuvadzwa zvakaipisisa uye kubayiwa Jackson zvakare vakazowanikwa vakakandwa kunzvimbo yeActurasi. Mumiriri weHarare West muzvare Johana Mamombe pamwe nedzimwe nhengo dzebato ravo reCCC dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Nesai Marova vakapambwawo muna 2020 vakasungurudzwa pamusoro pezvo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekunyepa kuti vakapambwa. Musi wa 3 Zita 2008 muzvare Justina Mukoko vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori pakati peusiku kubva pamba pavo vakashungurudzwa. Nhengo mbiri dzesangano ravo vaBroadrake Takawira navaPascal Gonzo vakazopambwawo mushure. Vese vari vatatu vakagara vasingazivikani kuti varipi kusvika vazooneka kekutanga vachiendeswa kudare musi wa 24 Zita 2008. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira kuti makanzuro aite basa nemazvo kusanganisira kuchenesa maguta senzira yekurwisa zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Vatiwo vanenge vachitadza basa vadzingwe mumakanzuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vataura mashoko aya pamusangano waitirwa kuHarare International Conference Center wakokerwa nebazi rezvekutongwa kwematunhu senzira yekuti mutungamiri wenyika vasangane nevemakanzuru makumi mapfumbamwe nemaviri ari munyika. VaMnangagwa vati havasi kufara namanyama amire nerongo ari kumakanzuru vachiti makanzuro anofanirwa kusunga dzisimbe munyaya dzemafambisirwo emabasa anofanirwa kuitwa nemakanzuru aya.
Handinga zvibvumire kuti nyika yedu itwe kunge makare kare svina ichingoerera mumigwagwa zvichiunza zvirwere zvakadai sekolera netyphoid. Mabasa ekanzuro anofanirwa kukosheswa. Tinofanirwa kusimudzira kurwisa chirwere chekolera kune dzimwe nzvimbo munyika yedu.
Vatiwo makanzuro hadzisi nzvimbo dzekuti vakasarudzwa pamwe nevashandi vawane pekuba nepekuitira uori vachiti vese vachaita izvi vachapinda parumana nzombe. Vatiwo makanzuro ese anofanirwa kuita gwara rinoratidza mafambira achaita senzira yekuzadzisa chiga chehurumende chekuti Zimbabwe ive yasimudzira upfumi hwayo muna 2030. VaMnangagwa vatibudirire inoonekwa nemigwagwa nezvivakwa zvakanaka pamwe nemabasa emakanzuru. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichawedzera mari dzichapiwa pasi pekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution funds. Vakabvumawo kuti mari dzinenge dzatarwa kuti dzipiwe matunhu hadzisi idzo dzavanozopiwa vachiti vachataura negurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube kuti zvigadziriswe. Vatiwo havadi kuti makanzuro aite zvematongerwo enyika kumakanzuro asi kuzadzikisa muono wehurumende wevision 2030 uyo vati ndoo muono weZANPF sezvo riri iro bato riri kutonga. Mutungamiriri weZimbabwe Local Government Association vaGai Mutasa vabvuma kuti makanzuro anofanirwa kusunga dzisimbe kupedza utsvina munyika.
Zvatinoda isu zvekuti tipe maservices ane kodzero sema local authorities muZimbabwe. Nyaya yechina zvakaita mutaundi mukuti china iringoraswa pese pese zvichangonzera makorera nemana typhoid and so forth ngazvipere.
Munyori mukuru muHeben Councils Association of Zimbabwe Valivson Mutekede vaudza Studio 7 kuti misangano yakakosha vachiti nyika yese iri kutarisira kusimukira kwemabasa emakanzuru asi vati zvinoda mari yakawanda.
Zvinoda capital expenditure yakati wandei kuti tivandudze maguta edu ese. Hazvisi zvinhu zvekuti zvinangoitwa overnight, asi zvinototora national government pamwe chete nelocal government kuti tinge tinokwanisa kuvandudza maguta edu.
Tovafara kuti mutungamiri wenyika abata nyaya kunonoka kana kusapuwa mari yakakwana kwemakanzuru pamari yebudiriro yematunhu. Vakati tarisiro yavo kuti zvigadziriswe kuti makanzuru akwanise kuita basa ravo.
Malocal authorities anozowana disbursement devolution gore rakutonopera.
Musangano uyu waitwa panguva yechirwere chekorera chaputika zvakare munyika, uye uwandu hwevanofungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi hwava pazana nemakumi maviri nevashanu. Bazi rezveutano rinoti nezuro chete vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Egypt nasi yavhura mugano wayo weRafah uri pakati payo neGaza ichibvumidza vanhu kuyambuka kekutanga kubva zvatanga hondo pakati peIsrael neHamas, ichibvumidza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvanga zvakavharirwa muGaza nekuda kwehondo iyi kuti zvibude zvichipinda muEgypt. Hurumende yeAmerica yakatara kuti chikwata cheHamas ndechematororo. Zvimwe zvizvarwa zvePalestine zvanga zvine mvumo yekuti zvibude munyika iyi zvichitiza hondo zvabvumidzwawo kupinda muEgypt. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vanoraudzira 7,700. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mavo vanoraudzirawo 1,400. Mavhilas Musanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCalvin Manduna.
Ndingati tiri kufara nekuti vaya vakakuvara vanokwanisa kuwana nzira yekubuda danger iko kuPalestine zviri kuitika izvino. Asi hatisi kufara nekuti zvataa tichishuvira ndezvekuti paite ceasefire varege kuita invasion yavari kuida kuita ground invasion. Ichatachida kuona zvikuru iceasefire kuti vanhu vagare pasi vataurirane tiwane solution iri permanent kune dambudziko ririko. Saka zvekuvhura border tingati it's a temporary solution zviri nani pane zviri kuitika.
Tinoona kuti pari zvino pane masangano ari kukurudzira nyaya yamataura iyi, nyaya yekuti pave nenhaurirano uyezve pave nerunyararo. Munoona zvichizoitika izvi here kana kuti zvii zvinofanira kuitika kuti izviitike?
Runyararo zvese zviri mumaoko eIsrael. Ndo vari kukontrola narrative, vari kukontrola kuti zvichaitika riini zverunyararo. Ndo vari kutsigirwa neAmerica nevamwewo vari kuvabatsira vana Britain. Saka zviri mumaoko avo, saka taatishura kuti vakasike kugara paspaito runyararo.
Munoona hondo iyi iri pakati peIsrael neHamas inokanganisa sei zvinhu zviri kuitikawo pasi rose nenyika yeZimbabwe? Pane efekti yamunoona here ichizoitika?
Pane maefekti akasiyana siyana atiri kuona. Chatiri kutya chekutanga ndechekuti vakaramba vachiendera mberi hatizivi kuti nyika dzakakomberera iyo Israel dzichaita sei, nekuti nadzo dziri papresha, especially dzine maarab nemamuslim vana Iran vana Turkey. Tiri kunzwa vachitaura Egypt yacho futi nayo kuti zvikaramba zvichiendera mberi navo havana mashuwa kuti vachapindawo muhondo iyoyo. Saka ndo chekutanga. Chepiri, tiri kutya kuti dzimwe nyika dzikapinda muhondo iyoyo zvinogona kukanganisa matengeserwo nemabudiro emafuta. Toona mutengo wemafuta uchikwira kuruzhinji rwose pasi pano. Ndo chinhu chinhu chatiri kutya. Chetatu, tichitya kuti hatizivi kuti zvichapera sei sezvo nyaya yane nguva yakareba ichingoendera mberi. Kumagumo kwacho hazvisi kuzikanwa kuti zvichapera sei. Masolution angaamboitika akataurwa kudhara ekuti vagarisane rutivi nerutivi hazvisina mashoko kuti zvichaitwanisa kuitika here nekuti zvavanyanyoendera mberi nehondo iyi.
Semaonero enyu, pane zvingaitwa here panguva iyo hondo iyi iri kuenderera mberi kuti vaviri ava Israel neHamas vawanikwe vachizotaurirana kuti hondo iyi ipere?
Chitori tambudzo munyaya iyoyi nekuti deta tiri vanhu vane balance vanoita zviri fair, taikwanisa kugarisa madivi maviri aya nyaya yavo ipere. Asi tinopinda takatsigira rimwe divi zvokonzera kuti nyaya irambe ichienderera mberi. Pane problem somewhere inofanira kugadzirwa neanalysis yatiri kuita.
Avanga vari vanoongorora zvematengero enyika vakazvimirira vaCalvin Manduna vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
The Voice of America.
National Prosecuting Authority of Zimbabwe inoti mutungamiri wesangano revemigodhi reZimbabwe Miners Federation Henrietta Rushwaya awanikwa aine mhosva yekuburitsa munyika goridhe rinorema makirogiramu matanhatu kana kuti 6 kgs. Rushwaya, uyo ari kutongwa neAnti Corruption Court kudare reHigh Court muHarare, akabatwa muna 2020 aine goridhe iri panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport achida kuburitsa goridhe rinokosha US$333,042. Goridhe iri rinonzi airiburitsa munyika achienda naro kuDubai. Rushwaya aiswa muusungwa akamirira kupuwa mutongo wake uyo uchapiwa musi wa10 mwedzi uno.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rayambira kuti kunyuka kwezvirwere, kuchaya chikafu chinovaka muviri pamwe nezvirwere zvisingatapuriranwe zviri kukwira muSudan iyo ine hondo, izvo zvaisa munjodzi mamiriyoni evanhu vakatiza misha yavo nekuda kwekupararira kwekurwisana. Kubva zvatanga kurwisana musi wakubvumbi 15, vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 4.6 million vasara vasina pekugara muSudan. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken nezuro vakakurudzira dare reparamende remuAmerica iro riri kuramba richiita mukaha kuti ritumire rubatsiro rukuru kuIsrael neUkraine. Nhengo dzedare reHouse of Representatives dzebato reRepublican Party dziri kuronga kuwanisa mari inoita US$14.3 billion serubatsiro kuIsrael, vachidimura mari inopiwa boka remitero reInternal Revenue Services vasiri kupa rubatsiro kuUkraine. Hurumende inoti kunyanga hazvo zvinhu zvakaoma munyika, vechidiki havafaniri kuona sekuti kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika ndizvo zvingapedza nhunha dzavari kusangana nadzo. Asi vechidiki vakawanda vanoti izvi hazvisi kuzovamisa kutsvaga kurarama kuri nani kunze kwenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mashoko ya taura ne guruko otereze vechi diki latino machakaire pavaita musangano ne vatoreve nao nasi muarare weku pembere la zuba vechi diki vemu Afrika kana kuti Africa Youth Day.
Kubadzi wa shakanyani sisa. Chika wana wana viju. Nenu zivu wa vahi na guru wakanyani sisa. Machikuda mika ya uya na naka yichipikivu. Machienda kunu uratu kunu exibita. Kana kunu uratu zira. Shukusha wahi na guru. Kunika ze kunzi. Na hizo zonju kupa chenje zo kune. Alo pachata kuyenda. Kuti mika ino ino wakwa. Ne suti sewe shiki. Ende isuti suvele vayu. Kwa ino teria.
Vama chakaire vati pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekusimudzira vechidiki uye vechidiki vanofanirwa kuzvigamuchira. Vanoti zvirongwa izvi zvinosanganisira kuwanisa vechidiki ava zvidzidzo zvemabasa emaoko muzvikoro zvepamusorosoro pamwe nekuvawanisa mari dzekutanga nadzo mabhizimusi pasi pebhanga reEmpower Bank.
Pane hurongwa nezvirongwa zvakawanda zvine vechidiki asi nekuda kwekuti tinenge tichipuwa maonero akashata maringe nehurumende tinopedzisira tisinga chawane nguva yekuti tiende kunonzwisisa kuti ndeipi mikana yatiinayo inosimudzira vechidiki. Saka ndoda kuti muparidzire shoko rekuti vana ngavauye.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaLuke Chitsike vati mashoko ehurumende ekutsoropodza vari kunotsvaka mafuro manyoro kunze kwenyika anoneta kugamuchira uye kuatevedzera.
Chekutanga ndechekuti zvakabva naminista zvine musoro zvine kana ichinge nyika ichinge yakagadzikana nekuti chiuya kuti vechidiki vabude muno munyika izvezvi inyaya yekushaya mabasa, inyaya yekushaya chekuita, havana mabhizinesi ekuita, havana chekuminda ekuti vakwanise kurima. So changosara chete kuti vabude muno munyika vaende kunze kunose kunoshanda. Zvakabva naminista zvinomeka sensi kana vachinge vaprovhaidha masolutions ekuti mayouth ange achiwana maempowerment projects achiwana mukwezi kunge achiita anowa kwachi chouviri.
Asi muzvare Rumbidzai Mpofu, mumwe wechidiki ane bhizimusi rekutengesa muHarare, anoti mikana irimo munyika inogona kupundutsa vechidiki.
Tichitarisa vision 2030 yakataurwa naPresident, kushanda pamwe chete as my youth and it's coming up with better projects. Kubaka nyika yedu is a better solution than a lofty USAID. Why am I saying so? This if you need to go to USAID, most of the COS, you need something like 7,000. If you take that 7,000, wapinda muno, wachanga kutengesa, wachanga kutai, 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 I think you will be better person than going to USAID. Kunana USAID marenta USAID.
Anorwira kodzero dzevechidiki uye ari kusangano reFemale Students Network Trust muzvare Rutendo Matiki vanoti kubuda kunze kuri kuita vechidiki kunoratidza mamiriro akaita upfumi hwenyika.
Nekuwanda kwatakaita even if you look at the scenarios patinograduata tinograduata kapitira about 40,000, 30,000 per institution. So unongochiona kuti nevamwe vakagraduata last year vasati wana mabasa plus isusu vechira tobvavo risina mabasa, what are the chances of me getting the job? So pamwe pacha unotozoona kuti relocating is actually better where I'm being offered employment day and day.
Vechidiki vakawanda vari kunotsvaka mafuro manyoro kunyika dzakaita seUSA, Britain, Australia, South Africa nedzimwe sezvo vari kuti upenyu hwemuZimbabwe huri kuvaomera nekuda kwekushaya mikana yekuzvisimudzira. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa munyika vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Zuva reAfrica Youth Day rakadzikwa neAfrican Union senzira yekucherechedza kukosha kwakaita vechidiki mubudiriro wenyika idzi uye mhemberero dzezuva iri dzichaitwa musi wa 22 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro naamai Dambudzo Will Maswini vari kuScotland, avo vakavaka dura remabhuku reGogo Grace Mutemasango Memorial Library pachikore Primary School kuMondoro, Machonaland West muna 2016. Takamboita hurukuro naamai Swini muna 2017 vachibva kuvhura dura ravo iri. Asi nhasi tadzoka kwavari kuti tinzwe kuti chirongwa ichi chichiri kushanda here. Ngatinzwe vachitsanangura.
Handina hangu sangano randiroti ndinaro. Ndine library inonzi Gogo Grace Mutemasango Memorial Library iri kuMondoro. Iriko library iri kushanda, iri kushandiswa pachikore Primary School ikoko kuMondoro kwaChiyero.
Izvizvi muri kubatsira nazvo pari nhasi kunze kwekuti makava ka library nekupfekedza mabhuku ekutanga.
Pane akatipawo makombiyuta vanoticha kuChinoi. Handipachitaura sara vingisinenge ndataura navo vari kuyunivhesiti yekuChinoi. Vakatipa makombiyuta anokwana kuita 10 akaiswa imomo mulibrary imomo. Tikazoisawo malaptop mairi. Tikazovapa kajenereta kadiki kuti vapote vachishandisawo imomo.
Tiri kuona kuti zvikoro zvizhinji zvaakukurudzira kuti vana vanga vachiwana maintaneti kana masaisai ekuti vanga vachiverenga zvamuri kutaura zvemakombiyuta vachipinda yatingati pachirungu online. Makaisawo here mukana iwoyo wemasaisai?
Masaisai hatisati taisa kuburikidza nenyaya yekudhura kunoita Wi-Fi internet access kunyika yedu yeZimbabwe. Nokuti data rachona kuti uritengere kuti vana vange vachishandisa nguva dzese. Ezinisa tata staff pachina nechoti tingakwanisa kuzviita izvozvo. Tachingoti vana zvari kukwanisa kuziva kuti kompyuta inoshanda zvakadai vachishandisa kana kupota vachitaipa vachiita sei. Kana pane tichanenge aine datawo anogona kuti musi iwoyo kana vaine chidzidzo chavanenge vachiita muklasi musi iwoyo ngatishandisei nguva diki diki iyoyo vongotsvaga zvavanotsvaga. Asi pane zvino kuti tinengaite internet yekunzi pane Wi-Fi nguva dzese aiwa ndisanda tsika pachinhanho ichocho.
Mune rimwe basa ramazoita futi here kunze kwepachikoro chepachikore? Mune kumwe here kwamavhurawo zvakare library?
Kwete handina. Ndikungoita zvepachikore ipapo pachireri ipapo handina kumwe kwandatindaita. Asi tinopara tichipamhidzira mabhuku nekuti kana mabhuku ekunyora zviya zviya ekuti vana vanonyorera nemapenzura. Pandinoendawo kuZimbabwe ndikawana mukana ndinenge ndichitakura zvinhu zvakadaro. Nokuti munoziva akandibisa mabhuku anobvaruka. Saka tingachingopora tichipamhidzira kana ukaendawo pamhidzirawo tichingoita tichidaro. Uyezve tinobatsira vana vatinongogona kunhonga kana vairi vatatu vatinenge tichibatsira nemari kuti vange vachienda kuchikoro nekuti vaone mayunifomu.
Mune mamwewo masangano here ari kubatsiranawo nemi kubva zvamasimudza dura remabhuku iri?
Ndingati pane munhu mumwe chete akandibatsira muzvare Loveness Rutendo, Saurombe Reed. Vakatibatsira kupa vanasikana vepachikori nguva yavakamboenda kuZimbabwe. Vakavapa zvekushandisa zvenguva yemadzimai. Vakatakura mabhokisi avo vakatiwo vakanosiyawo ikoko. Uyezve kune organization iri kunoko kuUnited Kingdom inonzi PACT, PACT, inotungamirirwa namukoma Daud Chimoyo namukoma Thomas Mutangiri. Vakamboendawo kunobva kacha kulibrary kuti vanoona kuti zviri kufamba sei. Vakasiyawo vabatsira nechepo chekubhadharira vana mari yechikoro. Vana vakati o vanenge 10 kana tisingakanganisi nekuvatengera mayunifomu vachibatsirana neasisisa vana madamondo vaikonye kuAmerica ikoko. Saka ndoda kupa kutenda kukuru kune vanhu ivavo nekungomurangarirawo kuti kune imwe project iri kuitwa inoda kunge ichisimbiswa.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei kuti vange vachibatsiranawo nemibasa ramuri kuita?
Vanogona kundibata paFacebook. Tinoto tine page relibrary rakanzi Gogo Grace Mutema Sango Memorial Library. Vanokwanisa kundibata ipapo.
Vanga vari hamai Dambudzo Will Masweni vari parunhare kuSt Andrews kuScotland near Studio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tiri muWashington DC. Vateereri musatanganwa chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM manero ano. Apo nhasi tiri kutarisa zvaitika munyika zvinosanganisira kupambwa kwenhengo yeCCC vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadzuure pamwe nekucherechedzwa kwezuva revechidiki vemuAfrica reAfrica Youth Day. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nengo eboka rewe chidiki mubatire triple C, vari nengo eparamende, vatakuzwa ngadzore, vano pambwa nekurowa, pamwe nekutoshwa zvakaipisisa nevanofungidzira kuti vasori. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanokurudzira kuti makanzuro aite basa nemazvo kusanganisira kuchenesa maguta senzira yekurwisa zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Taboka Ncube.
So kuhisika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mgela njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 kuLwezi 2023 ngutaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bathumba bethwele i-AK, umbhobho osetshenziswa ngabantu abasebenzela uhulumende, osetshenziswa ngamabutho ethu, osetshenziswa ngama-CIO ethu. Khonoku kukodwa kusitshengisa ukuthi kulokubola okukhona kuhulumende.
Abantu abanengi bayakusola ukuthunja lokuchaywa kakubi kwelunga ledale lephalamende elebandla ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Takutso Angadziwore.
Abantu ngapha phansi thina siyizakhamizi sifinyelelwe intuthuko ngoba i-local government yokumele ilethe intuthuko kakhulu ezigabeni. I-central government iyisekela, ayiyiseleli kuphela ngenkulumo kodwa sikhanya ukuthi i-central government isekela ama-local government langama-resources.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaza amakhansili elizweni lonke jikelele ukuthi asebenze gadalala ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lesihudo sekholera le-typhoid. Umngcele weGaza le-Egypt uvulwe okwakuqala namuhla eRafa, lokhu yaqhamukayo impi phakathi kwe-Israel le-Hamas kuvunyelwa izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi ziphume esihlengeni seGaza lesi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abomthetho eZimbabwe bakhuthazwa ukuba bahlolisise udaba lokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwelunga ledale lephalamende elebandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana Takutso Ngadziwore. Vajeziswe labo abatholakala beyibo abenze lesi sihluku. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ungadziwore ubikwa ethunjwe lapho elubhekise edale lephalamende wanelisa ukuzithatha ividiyo ngesikhathi labo bantu akade behlome ngezikhali zohlobo lwe-AK bemthatha. Abamthumbileyo laba babikwa beyemchiya endaweni yaseMazowe elamanxeba aveza ukuba uhlukunyezwe langokutshaywa walinyazwa kakubi. Okhokhela iqula lamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC umnumzana Amos Chibaya utshele intatheba ukuthi kuyabadanisa ukuthunjwa kwamalunga abo okulokhu kuqhubekela phambili ngaphambilini langemuva kokhetho olwenziwe lonyaka.
A pattern of injections is also a big worry.
Sikhathazekile kakhulu bahlatshwa ijekiseni laba bantu abathunjwayo bahlatshwa ijekiseni elomuthi ongaziwayo. Lokhu imizamo yokubaceda abalemibono eyehluke kwezanu-PF.
Kodwa umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu-PF umnumzana Farai Marapira uyakulandula ukuthi abebandla lakhe yibo abathumba abe-CCC.
There's been no proliferation of evidence. Let us develop our country, let us move on. This election issue is behind us.
Akukho ukufakazi balokho. Kasi qhubeni imisebenzi yokuthuthukisa ilizwe lethu ngoba ukhetho solwedlula.
Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi laye usole okwenzakale kungaziwore.
Sithabe umthetho abambe umthetho ngendlela abamele babambe ngawo. Abantu abenzile lokhu kumele babanjwe bahanjiswe entolongweni. Ilizwe leli wonke umuntu kumele afile ukuthi uvikeleke bafikile ngumthetho welizwe, hayi ukuthi kulabantu abazivikelwa ngumthetho kulabo labanye abangavikelwa ngumthetho.
Embikweni wabo phezu kwalolu daba abe Crisis in Zimbabwe Coalition bathi kumele uhulumende abone ukuthi iyalondolozwa impilo yezizalwane zakhe zonke elizweni, kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union, umnumzana Themba kuye moyo, uthi kuyinto eyangisayo lokho okwenzakala kulabo abakumabandla aphikisayo ikakhulu ele TCC.
Nasiloke sibona abanye bedojwa ngamunye ngamunye, sokusibisela emuva sisikhumbula igugu rawundi lapho abantu ababedojwa ngamunye ngamunye beqatha.
Umoyo uthi kumele kwenziwe uphenyo batholakale laba abenza lesi sihluku njalo bajeziswe.
Labantu abathumbayo laba bathumba bethwele i-AK, umbhobho osetshenziswa ngabantu abasebenzela uhulumende, osetshenziswa ngamabutho ethu, osetshenziswa ngama-CIO ethu. Khonoku kukodwa kusitshengisa ukuthi kulokubola okukhona kuhulumende.
Isakhamuzi saseHarare umnumzana Victor Dube uthi kuyethusa okwehlele uNgaziwore.
Angiboni kuyinto eqondileyo njengoba kathe siyakubona sekusiba le-Sadak siding with them, so which means sibe lamandla oku-hunting down abantu bonke abangabafuniyo.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo owenhlanganiso eye Zimbabwe Democracy Institute uthi kuyadanisa okwenzakala elizweni.
I-opposition kuze bengene eparliament bafakelwe ukuthi be-represent abantu, bebone ukuthi abantu bakhulumane eparliament lawo bekhulume. Njalo iZimbabwe isihlala sikhuluma ukuthi ayiso democracy kodwa kuthiwa yi-securocracy, securocratic state. Indlela e-operator ngayo ihlukene lamazwe wonke lamanye.
Isikhulumeli samapolisa eZimbabwe Republic Police u-Assistant Commissioner Paul Nyati utshele umsakazo ukuba ubengakawutholi umbiko phezu kokuthunjwa kukaThakuzwa Ngaziwore, wathembisa ukuba bazoluphenya lolu daba lapho seluthe lwamangalwa emapoliseni. Iphephandaba leBulenjini eleZim Live lithi amadoda aphuma kuvideo ethethwe nguNgaziwore ngabacuphi uNicholas Kajese lo-Abraham Pasi. Istudio 7 kayenelisanga ukuzwa icele lamadoda lawa lapho sisiya emoyeni. Lokhu ayisikho kwakuqala ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe ngezombusazwe ngenyanga edluleyo. Elinye ilunga le-TCC owake waba ngummeli wemavukuthafara edale lepharlamente umnumzana James Chidakwa laye uthunjiwe watholakala elamanxeba okutshaywa, walinyazwa kakubi endaweni eye-Acturas. Amanye njalo amalunga awe-TCC onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri neTsai Marova bathunjwa bahlukuluzwa ngomnyaka ka-2020. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze amakhansili elizweni lonke jikelele ukuthi asebenze gadalala ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lesihudo se-cholera le-typhoid. Njalo uxwayise amakhansila ukuthi achiyane lemisebenzi yenkohlakalo. Mnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni wabomansipala oqhutshelwe eHarare ongenwe ngamakhansila elizwe lonke, lapho asungule khona umhlahlandlela omele ulandelwe ngamakhansila obizwa ukuthi Call to Action, No Compromise on Service Delivery. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane we-cholera, wona osubulele abantu abalikhulu elilamachumi amabili lanhlanu 125. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okwakuqala singathi ukuthi i-local government le-central government kumele zihlale zithintana, ngoba enye yi-lower tier, enye yi-upper tier. So kunokana ukuhlangana kwakhona kutshengisela ukuthi kuvele ukusebenzelana okumele kube khona. Size sitsho ukuthi-ke ngabe kuye bahlangana benjalo kumele baphumele izinqumo ezizakwenza ukuthi abantu ngapha phansi thina siyizakhamizi sifinyelelwe intuthuko, ngoba i-local government yiyo kumele ilethe intuthuko kakhulu ezigabeni. I-central government iyisekela, ayiyiseleli kuphela ngenkulumo kodwa kukhanya ukuthi i-central government isekela ama-local government langama-resources okunjengemali lokunye okungenza ukuthi ama-local government asebenze.
Udaba lwe-cholera uMnangagwa akhuluma ngalo, siyazi ukuthi umkhuhlane lo usubhahile kulezi nsuku. KoBulawayo khona kunjani?
Kube waba khona ikakhulu esigabeni sephumulo
Kansila kumele achiyane lemisebenzi yenkohlakalo kubaluleke kanganani lokho
inkohlakalo liqhathekile kakhulu ngoba sizokunandela ukuthi ama councillors amalenga angenawo ngabantu abancane esikhathini esiningi so umuntu omncane esikhathini esiningi uyabe engelalito olubambekayo ngakho kuyabe kuthenxa engena ekhansilini la ekhangela ukuthi uzathola okuthize abe sesithi ukuthi mhlawumbe bakhona abahlakaniphileyo kulaba abazamdonsela ukuthi achine laye engene emacaleni enhlohlakalo lokukhwabanisa so kade kusenzakala esikhathini esiningi ukuthi abantu abaningi bebezimisele ukuthi bayekhankasele ukuthi bangene emakhansilini bengahlosanga ukuthi bazofikelisa izigaba ngoba-local authorities kodwa besose ukuthi bathole lokho okutholakalayo ma umuntu esesiye aba yingxenye yekhansili futhi ukuthi abantu benikana izitendi benikana amatenda lokunye okuyingxenye yenkohlakalo lokukhwabanisa ngakho-ke nayo abantu engingaphele ngalokho sithi uqondile kwenzela ukuthi lanxa abantu bengena bekwazi ukuthi bazoseva abantu hathi ukuthi bazoziseva bona ngoba thina sikhanya ukuthi sithole intuthuko ezigabeni eletha yiwo ama-councillors nama-policies ne-oversight olabayidlalayo kuba ngangenele kuphele ukuthi sebesiyachupha okumele kube yikho okubhenefithi izakhamizi.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umkhokheli wenhlanganiso yabeMBS Zimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushwaya ufunyanwe yinkantolo namuhla lecala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elilesisindo samakilogram ayisithupha elalibiza imali yakwelemelika engange $333,000. URushwaya ubotshwe ngomnyaka ka-2020 eseRobert Gabriel Mugabe International Airport emelele ukugada indizamtshina esiya eDubai. Ugatsha lubona ngokutshutshiswa kwamacala olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe lwethule umbiko lusazisa uZulu ukuthi uRushwaya uhle wavalelwa esitokisini njalo uzaphenduka emthethwandaba mhlaka 10 kulinyanga ukuzephiwa isigwebo sakhe. Umngcele weGaza le-Egypt uvulwe okwakuqala namuhla eRafa lokhu yaqhamukayo impi phakathi kwe-Israel leHamas kuvunyelwa izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi ziphume esihlengeni seGaza lesi. Abantu abanamapasipoti akwamanye amazwe kanye lamaPalestina alimeleyo yibo abavunyelwa ukungena e-Egypt. Ukuvulwa komngcele lo kuza kulandela isivumelwano esibe khona phakathi kwe-Israel, iHamas le-Egypt. Kusenja lomphathintambo ohlangothi lwemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken ukhangelele ukubuyela e-Israel ngolwesihlanu. Ekuhlaziyeni lolu daba e-Studio 7 ixoxele ngcwethi yezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu ngamanzi e-Intuba Community Projects, umnumzana Raphael Mthombeni.
Development ehle sibili kakhulu leyo ukuthi kwenzakale lokhu, ngoba sekuthethe amaviki sokuphose kuyinyanga abantu belokhe bebuthelelwe laphaka, ngoba igaza ngakwayo yayinkulu kakhulu nangenxa beyokhe befanelwe laphaka.
Ukuvulwa kwebhoda leyi siza kuthiwa kwenzakale ngemva kokuba kwenelisa ukuthi kube le nkulumo phakathi kwe-Egypt, iHamas kanye le-Israel, okuyikukhulumisana obekukhokhelwa yiQatar leMelika. Ubonani lokhu kungaba kuyindlela engaphathisa ukuthi kube lokukhulumisana okungamisa impi?
Hayi, angiboni ukuthi kungaba ngokukhulumisana kokumisa impi. IQatar imizele ngathi iyakhuluma khonapho, iyangenela ikakhulu iphathelane lalabo abathunjwayo. So angibona ngathi kusaphathelane nje le-humanitarian side ukuthi abantu bathole ukudla, amanzi, lamagetsi lokukhululwa kwalabo abathunjwayo. Ukuthi nxa bekukhulumile ba angiboni ukuthi yikho kungamisa impi. Impi imele ukuthi kukhulume le-USA. USA yiyo engenza ukuthi impi ime. Yiyo yilo ilizwe okungakhulunywa lalo. Nxa lona lingavele livume ukuthi impi le kanyiswe, izakuba laba abathathwayo kamboni.
Kungenza ukuthi bevume ukuthi impi le imiswe
okuvele khathesi kukhona yikufa kwabantu, ukuyidliswa kwezinto, ukufa kwabantu. Ikakhulu labo abaphathelana ngale Hamas, abantu bazama ngoba kakhalakalezi sekuphose kwedlula i-2,000 to 3,000 abantwana kuphela. So khonokho yikho kuzakwenza ukuthi impilo ihluphe.
Lo ube ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi yezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu e-Intuba Community Projects, ekhuluma le-Studio 7 ekhona lapha eMelika. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, amahlanu amiswe phambi komthethwandaba kamantshi owe-Western Commonwealth Magistrate Court koBulawayo namhlanje, ebhekane lecala lokudabula amaphepha omkhankaso akankosikazi Soneni Moyo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abe-CCC ngokwenza lokhu kubikwa bephula usahluko 153.1 wesahluko 2.13 womthetho wezokhetho i-Electoral Act. Igqwetha lezibotshwa umnumzana Tinashe Runganga uchaze ngempumela yecala leli.
Into ekhona ukuthi namuhla kuphela bekupostponwa imeta, bekufanele sinikwe trial date. So imeta le isihanjiswe e-Trelgold Building Magistrate Court mhla ka 16 November 2023. So icala la ngkhona lizoze lithonisiswe lapha. Ngibona ngani i-reason ukuthi u-magistrate odila le case le nguye futhi odila le nye case ye-criminal insult. So ngibona ngani abafuna ukuthi ayenze futhi imeta ukuthi la masemu accused persons ibe la ma witness futhi afana lawo.
Idale beliphe ophenya icala Tinashe Chapel ithuba lokuyadinga ubufakazi obuveza ukuthi u-Ostelos Ziba wayengaphi ngelanga kanye lokuthi wayetshayela bani ucingo. Urunganga uchasisa kabanzi ngalokhu.
Ufakazi lwana wabuya sanikwa sonke ama-parties wonke, ama-accused persons banikwa, ama-witness abalawo. So angizozi ngikhulume ama-contents information leyana izafakwa phambi kwenkundla.
Unkosikazi Moyo wancintisa ukhetho oludlule lalonyaka esithi umela i-CCC, kodwa leli bandla lithi alimazi. Idale likamantshi litshelwe ukuba mhla ka 16 Ngcwabakazi uGift Ostelos Ziba, u-Elderman Ernest Rafa Moyo, uthenda imasocha ukansila kwa ward 20 uSimbarashe Dube lo lavuwe Mwinde ukansila kwa ward 13 babikwa badabula amaphepha omkhankaso kaNkosikazi Moyo okulicala lakuqala eselisiyathonisiswa eTrade Gold Magistrate Court 1 mhla ka 16 Lwezi kuthi elesibili elokuthethisa uNkosikazi Moyo liyaqhubeka lithonisiswa ngumantshi uProgress Murandu eWestern Commonage Court njalo liyangena mhla ka 17 Lwezi. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi lanxa umumo wezenotho ungamanga kuhle eZimbabwe, abasakhulaya kumelanga bagijimele ukuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngoba lokho ayisikho okuzaqeda inhlupho zabo. Kodwa abachabona bathi inkulumo ezinje ziveza sobala ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akalandaba lezikhalazo zabo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
Ekhuluma nentatheli izindaba emhlanganweni wokunanza ilanga labasakhulayo ezwekazi le-Africa ele-Africa Youth Day, umphathi ntambo obona ngendaba zabatsha uMnumzana Thino Machakaire uthe ziningi inhlelo ezenziwa nguhulumende weZimbabwe njengenjongo yokuthuthukisa ontanga. Uthe inhlelo lezi zigoqela ukufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lokubaboleka imali yokuzithuthukisa phansi kwebhanga le-Empower Bank. Ngokunjalo uthe akula sidingo sokuthi beyedinga imisebenzi kwamanye amazwe.
Zimbabwe is your home. Let's build our Zimbabwe together.
Kuyajabulisa ukuba kwazi ukuthi iningi labasakhulayo abaphili impilo abayifunayo ngenxa yomumo wezinto emazweni. Kodwa ukuya emazweni akusoke kwenze ukuthi ziphele inhlupho zabo ngoba khona ngale kulenkinga eziningi abangazaziyo abazahlangana nazo. Nami ngake ngaya khona kodwa ngaphenduka. Asakheli ilizwe lethu silapha kwelakithi.
Kodwa osakhulayo wakobulawayo uMqoqi Ncube uthi akavumelani lo Machakaire.
Mina ngingawubeka ngithi personally ngesilungu ngingakhetha ukusuka eZimbabwe ngiyedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngokubana khathesi eZimbabwe sisebenzele singathi thina i-hand to mouth ongasiyo nto enhle. Sifundile kodwa ekufundeni kwethu kasitholi imisebenzi okumele siyenze njalo isiphilise ngokufaneleyo kumele ukuthi umuntu aphile ngakho. So mina ngithi I would leave Zimbabwe.
Umbono kaMqoqi usekelwa ngumpumelelo omtshane isifundisa sekholijini leMidland State University yena othi angathola ithuba lokuphuma eZimbabwe uyahamba kungela ukuthandabuza.
Abadala bathi oluzulayo ngoDubai ngokunjalo ngisengihlale ngahlezisisa ngakhangelisisa ukuthi iminyaka leyi emihlanu ebuyayo kungabe kungaba lotshintsho na kumbe ukuba ngcono kwesimo. Ngokunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma bethiye ilizwe lakithi.
Kodwa osakhulayo ohlala eHarare uNkosikazi Tsitsi Mashavave uthi yena akaziboni ephuma kuleli noma impilo ingaze ibe lukhuni njani.
I see a lot of opportunities lapha eZimbabwe. Yes, it's hard, but there are a lot of opportunities and there is a lot of freedom as a citizen. Ngale phandle most of ama relatives enyilawo they say there is limited freedom and a lot of shifts for you to make a certain amount. So hayi mina ngibona ngani it's better ukuthi mina ngithole a source of living lapha eZimbabwe than for me ukuthi ngiphume phandle kwelizwe.
Ingcwethi yecubungulo ezonotho njalo ekunhlanganiso yeNational Consumer Rights Association uMnumzana Effie Ncube uthi ngobunzima obukhona eleZimbabwe lizaqhubeka lilahlekelwa ngabatsha asebebaleka ngobunengi besiya kwamanye amazwe.
Ikusasa yelizwe lelizwe yeyamehu kwabasakhulayo nxa bephuma elizweni ngenxa yokuthi kakusaphileki kulwa kusela misebenzi kumbe ezepolitiki kazibamukeli ngendlela efaneleyo amalungelo abo kahlonitshwa. Kusitsho ukuthi kabasakwazi ukwakha elizweni, kutsho khona ukuthi ilizwe liyabe liyadilika liyaphela ngokuba ilizwe lithuthuka nxa abatsha bekhona belisebenzela.
Abasakhulayo baphuma buthumuthumu eZimbabwe besiyadinga impilo engcono emazweni afana leMelika, Bilithani, Australia, South Africa, Botswana lamanye. Wodwa uMachakaire uthi abasakhulayo banamuhla abasebenzisi amathuba amaningi alungiselwe bona zingatsha zikahulumende ezichiyeneyo. Ilanga le-Africa Youth Day labekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ukuthi kunanzwe lokuqakathekiswa kwabasakhulayo kuntuthuko yalamazwe. Njalo umkhosi omkhulu wokunanza leli langa eZimbabwe uzakwenziwa mhlaka 22 walinyanga kaLwezi. Ngimele iStudio 7 iHarare, nginguTobias Mutsingwa. Umbukiso wezomsebenzi wokwemba weMine Entra 2023 uqale koBulawayo namhlanje. AbeZimbabwe International Trade Fair abayibo abaqoqela umbukiso bathi uzadonsa amalanga amathathu. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nicholas Ndebele.
Kuhlangana kuhamba kuhle kakhulu, sikhangele ukuthi namhla lilanga lokuqala umbukiso uhamba kuhle, ababukisi basemastendi nabo bayabukisa njalo balama-visitors. Njalo umhlangano ethu embile kade sivele siyikhangele oweZimbabwe School of Mines okhangele i-lithium and batteries, lowe-Chamber of Mines okhangele supplier and producers forum.
UNdebele uqhubeke ethi umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa nguye ozavula lumbukiso okusemthethweni kusasa ekuseni.
NgoLwesine sizabe sile Mine Entra conference and official opening ceremony ezabe ithunganyelwa ngumongameli welizwe uDokotela E.D. Mnangagwa ozabe ezayivula ngokusemthethweni.
Ongene embukisweni lo lamhlanje umqondisi wenkampani yezimota Nissan Clover Leaf umnumzana Derek Mazwito uchasisa abakubukisayo lonyaka.
Sise Mine Entra 2023. Sabe Clover Leaf motor. Sile lama Navara double cab lama single cab. Le Nissan Terra le Nissan Magnite. Lapha Mine Entra zotshengisa abantu be-mining imoto ezikwanisa ukuthi zibancede ukwenza umsebenzi.
UNkosikazi Novio Mathonsi, umqondisi ohlangothi lukahulumende olubona ukwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority, uthi bayabukisa ukuze abembi bazi indawo zokuyahlaba ikhefu kanye lokuzilibazisa elizweni.
Sibuye ukuzobukisa eMine Entra sinanzelela ukuthi laba abemba emgodini yibo abantu abalemali. Sifuna ukuthi nxa sebesebenze nzima emgodini yabo lapha babekwazi ukuthi imali yabo iye baphumuza, bahambe bayephumula, baphumula ngayo our tourist attraction. Njengoba ubona nje estendini lapha sitshengisele omatoko o-Diana's Pools okami ruins ngeza ngengesiqede zona.
Umbukiso weMine Entra umanyanisa abakulumsebenzi lamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umbukiso walonyaka wezokwemba oweMine Entra koBulawayo oqale kuhle lamhlanje mhlaka 1 Lwezi usiyaphela mhlaka 3. Amankampani ayedlula ikhulu lamashumi ayisithupha 160 ayabukisa lonyaka eMine Entra. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye nabavela kwamanye amazwe agoqela iBotswana, iTanzania, iDRC, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi Accelerating Economic Transformative Through Mineral Beneficiation. Ingcwethi zenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni ezweni eleZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngezuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini 60%. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Soda Jemu namhlanje ungene imihlangano obekuhlaziwa ngezokwenjiwa kwelitshe elisetshenziswa ukulungiswa kwamabattery owelithium lowe mining industry supplies. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulive Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela isihluku esehlele ilunga ledalela parliamente umnumzana Thakudzwa Ngadziwore oso esokuthunjwa lokuthaya kakubi ngabanakelelwa ukuba ngama CIO. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.